manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 8 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLukutamborinyoka. Vati sekuziva kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo. Gurukota rezvoumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri waTsvangirai vaLukutamborinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo chavaTsvangirai icho changa chakabatwa navaElias Mudzure. Asi mutauriri webato iri vaobeti gutu vanoti sekuziva kwavo vaMudzuri ndovachakabata chinzvimbo ichi. Godin Mangusa anotipa nyaya inotevera.
VaTamborinyoka vaudza vatori venhau pamuzinda weMDC Harvest House nhasi kuti havaoni kuti sei nyaya yekuti mumwe vateveri waTsvangirai vaChamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamutsamutauro sezvo izvi zvisina kuitika. Apo pakambodomwa vamwe vateveri vavo vanoti muzvare Tokozani Kupe navaMudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi. Zvichitevera kudomwa kwavaChamisa nezuro, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vaMudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri. VaTamborinyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vaChamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavaTsvangirai pari zvino. Vati vakataura navaTsvangirai nezuro uye vaChamisa vatotanga basa ravo semutungamiri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo. Asi mutauri webato iri vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vaMudzuri ndivo vakasara kubata chinzvimbo chavaTsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndiva Elias Mudzuri. Ndo zvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamiririra bato reMDCT, ndo zvandiri kuzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai, ndo zvandiri kuzivisa pasi rose. Ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera, vamwe vari kunditsvuka vachiti uri kuita zvefaction, uri kuita zvei, nokuti havazivi kuti tinoshanda sei.
Vagutu vati vamudzuri avo vari kuSouth Africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamunzora kuCape Town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri. Vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatambori nyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvofambiswa sei.
Mujidimu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura. Ya uyu womukomana ashedza press conference yake handiti zvekuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei, nokuti hayo hanzi hatingafumukuri hapwa dzedu kapa nevanhu. Pano panhepfenyuro yavanhu, vanhu vachange dzenge vachihwa kuti matanho atorwa ndapi kana vakuru vadzoka.
Ukuwo mutauri wemubatanidzwa mapato ari muMDC Alliance vaWalsh Mncube vaburitsa mashoko ekuti Alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri muzvare Kupe navamunzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekudyidzana nechimwe chikwata chemuzano PF cheG40. Asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari muAlliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC. Iwo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandowanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel, izvo zvatsamwisa dzimwe nhengo dzekomiti inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamandiwanzira avo vanga vashedzwa nekomiti kuti vatsanangure kuti sehurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zveTelecel, vati hurumende yakagona zvikuru kutenga kambani iyi. Vatiwo chinangwa chehurumende hachisi chekuchengeta kambani yeTelecel iyi. Vamandiwanzira vati hurumende iri kuda kutora kambani iyi yese zvayo kuti vaisuke madhaka ainawo vozoitengesa kana yakunyatsoita mari kuti iwanise vana veZimbabwe pundutso, sezvo yanga iri kuwanisa vekunze mari chete pasina zvaiwanikwa nenyika.
Hurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% yekambani yenhare inonzi Telecel. Takaitenga nemari inoita iyo mamiriyoni makumi mana. Izvi takaita kuburikidza nekuti tanga taona kuti vanga vari muvekunze vakabata 60% iyi vanga vari kuda kuitengesa uye vaida kutengesera vamwe vekunze. Asi pavaida kuitengesa takaonawo zvakare kuti vanga vasina kubhadhara residence ravo kuPortras mari inosvika iyo more than 110-115 million. Tikati ko imi mogotengesa kambani iri kutadza kubhadhara zvikwereti muno toita sei? Chekutanga chandandanzi ndiite nehurumende chatiri chekuvhara kambani totora raisensi zviri pamutemo. Asi ndakazoti kuvakuru vangu, tikadaro tinoita kanda vanhu vakawanda mumastreets vanga vachiwana mabasa, uyewo kune vamwe vanga vachisupplya zvinhu kuna anatelso vanoshaya mabasa. Tadii kuti sehurumende tichitora toigadzirisa tozoitengesa.
Vamandiwanzira vati kunyange hurumende ichizivikanwa nekutadza kumutsa makambani ari pasi payo, vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione mutsauko kuti pave nehurumende itsva, nekudaro haifanirwi kupomerwa zvaikanganiswa nehurumende yava Mugabe.
There's something good about the government and things that are bad about the government.
Pane hurumende zvaisingagone nezvainogona. Hurumende haisati yaratidza unyanzvi hwayo hwekufambisa mabhizimusi uye makambani mazhinji ehurumende akaondoka, izvi zvinotaurwa nemutungamiriri wenyika. Asi ndofungawo hazvina kunaka kuti tipomere hurumende mhosva tichitarisa zvakaitika kare. Tinofanirwa kuvatonga nezviri kuitika iko zvino nezvavachaita mune ramangwana. Tine chivimbo chekuti hurumende inogona kubudirira mune zvemabhizimusi kana zvevakaisa vanhu vanogona kufambisa mabasa pamwe nekudzinga vese vanotadza kuita zvavanotariserwa.
Asi imwe nengo yekomiti iyi vaJames Maridadi vanomirira Tafara Mabvuku muparamende vashora hurumende zvikuru nekutenga masheya muTelecel. VaMaridadi vati hurumende ine makambani akawanda asiri kuita mari kusanganisira kambani yenharembozha yeNet1 vakati Telecel ichazongoondomokawo semamwe makambani ehurumende.
Hurumende haisati yambogona kurana makambani. Hurumende ine muZimbabwe tine maparasatwa anopfuura 100. Hakuna parasatwa imwe chete iri kuita profit. Kuti hurumende ichienda inotora Telecel private company, vofunga kuti vanokwanisa kuti vaise mari imomo vogoirana zvinoita itite profit. Ndopandiri kuti ipapa hurumende ipapa haina kunyatsopafunga zvakanaka. Zvinezvi hakuna munhu wemuZimbabwe asingazive kuti Net1 iri kutatarika. Minista vane ndonda mumba mavo. Voda kunotora imwe kambani yakazvimirira kuti vaiunze iite kuti ndonda iri mumba mavo. Ndopatiri kuti papa zvikwanise kudaro kuti iwe une ndonda yausati wapedza kuti ufide kuti ikwanise kufamba ikwanise kuzviitira yega. Wakuda kunotorana nedzimwe ndonda.
VaMandi wanzira vati hurumende yakatenga zvikamu zveTelecel nemamiriyoni makumi mana emadhora. Vati hurumende haina wayakabatirira asi yakagona kuita bhizimusi nekutenga kwayakaita zvikamu zveTelecel. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chitevera kuparurwa kwakaitwa gwaro rezvemashandisirwo emari nekusimudzira mabhizimusi, dzimwe nyanzvi mune zvemari nezveupfumi hwenyika dzinoti gwaro iri, iro rakaparurwa nagavhuna webhanga guru reZimbabwe, igwaro rakanakira nyika. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi mune zvemari vachishanda nePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Mugwaro re monetary policy reupfumi hwenyika pane zvinhu zvataona zvakaitika zvinotaridza mafambire eupfumi hwenyika. Chekutanga, nyika yedu yeZimbabwe inenge yava netarifiro yekuchinja. Takaona isusu gavhena vachitaura vachiti chinhu chakakoshera nyika nguva ino kuproducer kuti mafactory edu ange achipfuaira hutsi.
Saka kana mukatarisa zviri mugwaro iri, munofunga kuti rinokwanisa kusimudza nyika here munyaya dzezvemari?
Nyika inofana kuti ichitanga kusumuka, asi kana hurumende ikaramba ichingoprinda mari zvese zvinodyiwa. Saka ndosaka nhasi tichiona Reserve Bank ichisumudzira chitsidzo chakataurwa naMinister of Finance kuti government inofana kuridusa balance deficit yavo kusvika pa4% yeGDP, zvichienda mberi wosvika pa3% yeGDP. Izvo ndokuti kana izvi zvadziswa zvinoreva kuti mari haichangozari kumabhanga isina chakaisapota. Inofana kusapotwa neproduction.
Munofunga kuti vekunze vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika vanofarira here gwaro rakaburiswa iri?
Vekunze vangafarira gwaro iri. Nechekutanga chandataura kuti pane facility yemagarantees iri kupiwa neAfreximbank kuti inini kana mainvestor tinokugarantuai kuti mari yenyu ichadzoka. Asi chakanyakukosha pakufamba kuchaitika uku, hurumende yedu ichafanawo kupa masovereign guarantees. Nekuti takatarisa vanhu havanga vasina evimbo yakanyanya nehurumende zvakanyanyisisa.
Pane zvamunoona here zviri mugwaro iri zvamunofunga kuti zvingakanganisa nyaya dzemari kana kuti zvemabhizinisi munyika?
Zvandingangoona inini ndezvekuti nyaya yemari yaramba ichinetsa, asi dai bhanga guru rachitaridza ziyu yekumberi kuti takatarisa kumberi uko toda kuzoti nyika ichiva ne karenzi yayo. Pane nyaya yakataurwa yekudzorwa kwemari mushure neamnesty. Gavhena havana kukwanisa kupa figa kana amount yekuti so far mari yadzorwa imari. Asi takatarisana nekuti period nguva iri kupera musi wa 31 March yekudzorwa kwemari ikoko.
Nyanzvi munyadzi zvemari vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kodzero dzevanhu dzinodzikwa kwavari naMwari uye kutenda kuri muupenyu hwevanhu vemuAmerica nerusununguko. Vachitaura nhasi pamunamato wekudya kwemangwanani wepagore weNational Prayer Breakfast muWashington, vaTrump vati kodzero dzedu hadzisi dzekupiwa nemunhu, kodzero dzedu dzinouya kwatiri dzichibva kumusiki wedu. Kunyange zvodii, hapana simba repasi pano rinogona kutibvutira kodzero idzodzo. Aimbove mutungamiri wehurumende yeBangladesh, Khaled Azia, atongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemhosva dzaari kupomerwa dzeuori. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makakatanwa nekunetsana kuri kubuda mubato reMDCT kuchatokanganisa gadziriro rebato iri musarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino, sezvo mubato iri mave nemapoka ari kudhonzerana. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vanoti bato iri rinofanirwa kutokasika kugadzirisa nyaya yeutungamiri kubva kuna ivo vaMorgan Tsvangirai kusvika kuvatevedzeri vavo vatatu ivo vaTsvangirai, vachizivisawo pavamire kuti vachasiya rini chigaro chavo uye vanhu vosarudza achatora matomu kubva kwavari. Imwe nyanzvi yakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti remangwana rebato reMDCT ratove zinyekenyeke kana risina vaTsvangirai semukokeri mukuru. Asi imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishandawo vakazvimirira vaCharles Mutasa vanotiwo dambudziko riri mubato iri rakabva pakudomwa kwevatevedzeri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri mushure meCongressi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza vaMabhenge maonero avo nezviri kuitika muMDCT.
Chekutanga ndechekuti zvinonzwisa vurombo, zvinosiririsa kuti panguva iyo mutungamiriri webato reMDC vaTsvangirai vachinge vari muchipatara kurapwa nekutarisira kunaya. Musangano wavo ungabve wasvika pakuti unenge wakuratidza kuti wapindwa naPongwe. Zvinonzwisa vurombo kutaura takadaiwo, asi chiripo chatingada kuti zvetatanga kubata inhau yekuti zvave pachena kuti kana nyaya yekuti ndiani akanyatsobata matomu muMDC ikasange ichibuda pachena, pacharamba pachiitwa makakatanwa nekuti mamiriro azvo pabepa ndeyekuti vaTsvangirai ndivo vachiri vakabata matomu. Asi hazvichaonekwe sekuti zvinhu zviri kungobatsira musangano, zvaakutoonekwa mukati memakakatanwa ekuti ndiani achafanira kuzenga achifambisa musangano kuenda mberi kana ivo vaTsvangirai vakasiya.
Tomboenda kuna vaMutasa.
Ndinoona kuti mune dambudziko rekusatendana vakati pemaVice President matatu ayo, zvichikonzerwa nedambudziko rokuti hazvisiri pachena kuti uyu ari kuita zvakati, uyu ari kuita zvakati. ndiyo pati yega inema vice president matatu pasi rose. Saka izvozvo zvinokuratidza kuti zvinounzawo matambudziko. Tinoona kana zvakaita kuzanu PF kwanga kuine ma vice president maviri. Asi paitoita matambudziko ekuti hambosara achiita zvinoita kunge zvine maitirwo akasiyana nezvinenge zvifanira kuitwa neumwe. Saka iyo nyaya yekuti vice president anonzi nhasi ndouri kuekita mangwana ndouri kuekita ine dambudziko rainounza.
Vamabhenge, tingatarisira here kuti vatsvangirai vangabuda pachena kuti aregai ndichisiya chigaro bato rotsvaga nzira dzekuwana mutungamiri nyika yatarisana nesarudzo?
Ndinoona sekuti mubvunzo iwoyo munhu anganyatsa kugona kupindura ndivatsvangirai pachavo nekuti ndo vari kunzwa kuti nyama dzavo dziri sei, vari kunzwa kuti miviri yavo iri sei, vari kunzwawo zvakare kuti vanogona kuzopinda here mundima, idhonza rinogona kupinda mundima here richifamba rakasimba panyaya yekunge richitsvaga rutsigiro zvoda kuzenge zvichiitwa pakati penguva ino kusvika pachasvikwa sarudzo. Kunonoka kuzvitaura kana tichiti pamwe ndo zvavachada kuzotaura, kunonoka kuzvitaura zvinokonzera tambudziko nekuti uyo achazenge akuzonzi akuzenge achifanira kunge achitsiva vatsvangirai anogona kunge asina rutsigiro rwakafanana nerwavatsvangirai, kana kuti zvinogona kutonetsa kuti pasvikwe pakuti ndiani munhu iyeye. Saka tingangoti isusu tinotarisira kuti dai vakazokasika kutaura kuitira kuti musangano wavo ukasike kusimba wakatarisana nesarudzo, sarudzo dzatofungidzwa dzinofanira kunge dzichiuya iro gore ratiriri.
Vamutasa, tingaona here iro bato reMDCT richiita inganzi vote of no confidence pana vatsvangirai nemamiriro aita zvino?
Ini maonero angu ndeyekuti dambudziko harisiri pakuti vatsvangirai taura here kuti varume chisarudzai kana kuti tosarudza ningi. Asi chiri kungoratidza apa ndechekuti kunyange dai taiti vatsvangirai vaisimba nhasi onaya, dambudziko hombe riripo nderokuti hapatorina kubatana kwacho vatungamiriri vatatu. Kana vakataura kana vakasataura zviri kungoratidza kupfemuka kwomusangano, uye kuti pfungwa dzekuita ma-vice president matatu hadzina kumbobvira dzaita pfungwa dzakanaka nezviri kuitika. Nokuti pazvakatangwa pakapuhwa chikonzero chokuti tirikuda kusimbisa musangano kuti kana toenda kumaelections tigone kukampena zvakanaka, but zviri kutoita opposite zvakange zvichifungidzirwa zvacho. Saka kunyange vatsvangirai vakataura nhasi kuti aiwa chiitai imi varume, already patova nedambudziko rekutoti musangano watsemuka. Mabatirano ari kuita ma-vice president acho ari kuratidza kuti havasi pamwe chete, vane pfungwa dzakasiyana. Vanotorwira kuti ini ndini mukuru uyo achitiwo ndini mukuru.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mutasa vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaurawo vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Vanhu vakawanda kunyanya vechidiki muvulawayo vanyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mopup. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vange vachishaya mukana wekuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, asi vazozvipira kuti vaite izvi nhasi sezvo range riri zuva rekupedzisira. Mumwe wechidiki angozvidoma nezita rekuti Tandiwe ane makore makumi maviri ati azonyoresa nhasi nekuti ange achishaya mukana wekuita izvi.
Ndanga ndisina kuregista kuya kuzoregista because ndisina nga one time ndaenda kubasa, but since nhasi kusvinzi kuri kuvharwa ndopandazowana time yekuti ndikwanise kuya kuzoregista.
Mumwezve wechidiki mutumwa waShemoyo ati wange achishaya nguva yekunyoresa nekuda kwebasa, asi ati nhasi vekubasa kwake vazomupa mukana wekuti anyorese kuti agokwanisa kuvhota.
Ndakwanisa kuregista nhasi because of my inconveniences ekubasa. Nhasiwo ndapiwa time kuti ndiye kuzoregista.
Mukuru wezvesarudzo mubulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chemopa change chichifamba zvakanaka chose vakatiwo hapana zvimhinga mupinyi zvavakasangana nazvo pakunyoresa vanhu. Vatinhirawo kuti vechidiki vakawanda vakanyoresa pasi pechirongwa ichi.
Mopap exercise yedu yakafamba zvakanaka zvikuru. Nezoro on the 7th takavhara macenters yedu ese especially Bulawayo center. Kuma past 6 vanhu vakawanda zvinotifadza. Mayouth, mayoung adults vari kuuya vakawanda. Kana yapera mopap exercise kuma offices edistrict kuwinza park anosara achishanda achiregister, asi anenge akutoregister nemanormal working hours. Tinenge tichitanga na quarter to 8 tichipedza na quarter to 5 kubva Monday kusvika Friday.
Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu ndivo vange vanyoresa mudunhu reBulawayo kubvira pakatanga chirongwa chemopup munyika musi wa10 Ndira. Kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu gore rakapera, dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma pane vanhu vakanyoresa munyika mose. Vanhu ava vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mana. Dunhu reHarare ndiro riri panzvimbo yechipiri kuve nevanhu vashoma vanyoresa pane matunhu ose munyika, uye dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechitatu pakuve nevanhu vashoma. Mukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development amai Samkeli Sokumalo vanoti vemasangano akazvimirira ega havagutsikane neuwandu hwevanhu vanonzi vari mumatunhu eMatabeleland. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakajeka kuti pasave nekufungira kusiko panyaya iyi.
Isu hatisi kuvhumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nezaiki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa. So isusu tukuda kuti government ya Zimbabwe itarisise food process statistics. Itswage even an independent board inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency. Pada kutarisiswa ipapa, I think my figures are anugona unge achiitwa for political processes. But we really need kuti my statistics are credible. Tuashandisa not just for elections, but tuashandisa food for other things.
Dunhu reMidlands iro rine vanhu 865,165 ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kudarika mamwe matunhu ose munyika. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose. Kunyange hazvo chirongwa chemopup chapera nhasi, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kumahofisi ezeka rimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvikira kwamiswa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvemakakatanwa ari mubato reMGCT uye zvazvinoreva kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC, apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi, uye mutauriri wavatsvangirai vali kutambori nyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndo vari kutungamira, kunyange hazvo mutauriri webato vaobet gutu vari kupikisa izvi. vanhu vakawanda zvikuru vechidiki muBulawayo vanonyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingani tshona njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana okwamalanga amabili kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganeni wenzelwe koBulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kunhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi, inhlanyelo yezilimo zengadini kanye lokudla kwehlukeneyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Unkosikazi Mnangagwa uthi uyathokoza kakhulu ukuthi uyenelisa ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Uthi uze ephatheke ngokuthi abone ukuthi abantu abagulayo bayathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi, ngakho uze losaba lwezilimo lezi. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze isibhedlela sempilo ukuthi siqinise imizamo yokuthi sithole ukudla okuvela emisebenzini efana lokuzilimela.
A sick person is already suffering enough. Hunger or lack of nutritious food should not be an additional.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi nginelise ukunceda abantu abangaphilanga kuhle, njalo ngifisa ukuthi ngibone ukuthi abantu abagulayo bathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi. Ngakho-ke ngibuye losaba lwezilimo lezi kanye lokudla okuzaqhuba isikhathi eside. Ngithanda ukukhuthaza isibhedlela sempilo ukuthi bayithi sifake imizamo eminingi yokuthi sithole ukudla okufana nokulima izilimo ezinjengophofu.
Unkosikazi Mnangagwa uthi ungomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ethi uZulu kumele ahlolwe lomkhuhlane njalo iklinika ayinikezileyo iza kuya lemaphandleni ukuhlolwa abantu imvukuzane, etsho lokuthi yena uhlolwe izolo.
Concerns various cancers that have seen our people losing their lives.
Mina ngingomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, njalo uZulu wonke kumele ahlole umkhuhlane lo wemvukuzane. Ngakunjalo nginikeza iklinika okuthiwa ngama-mobile clinic azahamba emakhaya kuhlolwa abantu imikhuhlane yemvukuzane. Mina ngihloliwe bazalwane izolo, ngakho lani kumele lenze lokho okufana njengami, lihlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Phagwesese Parrenyathwa uthe isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, ethi sakhiwa ngomnyaka ka-1957 ngenjongo yokuthi sisetshenziswe ngabensundu kuthi i-UBH yayingeyamakhiwa. Ubandlululo lwamiswa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uZibuse. Ucine ngokuncoma unkosikazi Mnangagwa ngomsebenzi wakhe wokunanza amalungelo abomama labantwana abahlala besalele emuva. Uqhubeke ethi unkosikazi Mnangagwa ukhankasa kabanzi lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu kubomama ethi imhlobo yemvukuzane emithathu eyevele eyesibeletho kanye leyabo baba i-prostrate cancer yiyo ebulala abantu kakhulu eZimbabwe.
This hospital was built far back in 1957. The same time that
isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu. Sakhiwa ngomnyaka ka-1957 sisenzelwa abantu abamnyama.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku laye uncome unkosikazi Mnangagwa ethi ukukhetha kwakhe ukuqala uhlelo lwakhe kobulawayo kutsho ukuthi leli dolobho libusisekile kakhulu ngoba elenyanga ezimbili kuphela eqale umsebenzi. Ethi unkosikazi kamongameli uphe isibonelo esihle ngokukhokhela ekuyahlolweni umkhuhlane wemvukuzane izolo emini.
Izilenyanga ezimbili uhulumende esinaye esikwaziyo ukuthi lamka sikhululeki lenyanga ezimbili kuhlelo zakhe eziqakathekileyo ezikhangelana lempilo zabantu. Uqala ngebulawayo, uqala ngebulawayo, asibusiseka khona lokho. Ibunazelele khono, uqale ngeprogram yabantwana, laba abanye abadodzwayo, children homes and so forth and so on. Uqale ngebulawayo lapha kuya khona eThembiso kwabuthelelwa abantwana abavela kuma children's homes lapha baphiwa khona ezinandi athe zokudla kuphela kodwa nezokwembatha lapho konke.
Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokuvakatshela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, i-UBH, izolo, lapho ahlolwe khona umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke namuhla ubesempilo. Emkhosini lo izethekeli zincome kakhulu isibhedlela sempilo bethi imizamo yabo yokuthi isibhedlela sisebenze ngendlela iyabonakala laloba isimo selizwe singamanga kuhle. Isibhedlela sempilo sibusisekile ngoba nanku lo hulumende layo senanzelela ukuthi kumele sithuthukiswe ngemva kwemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo labanye abancedisa kulesi sibhedlela ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni afana leNgilande abalenhlelo eziningi zokuncedisa ukuthuthukisa lesi sibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kesizwe okwenzakala eSouth Africa kuBenedictine Hlapho.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abaningi elizweni jikelele naletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Noba kunjalo iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe yinkokheli yolutsha ebandele MDCT kwele South Africa, unkosazana Vimbai Maverudze, uthi ukuncitshwa leli thuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane zeZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma voter registration seyevalwa abantu base diaspora abanganikezwanga ithuba, it's not fair at all.
Loba nje commission ezokhetho kukhanya yathatha le nyathelo ngenxa yokusilela kwemali. Inengi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa loba babili oza kwenza lo msebenzi bese sigodlweni seZimbabwe emazweni afana le South Africa, iBotswana, leNgilandi okuyiwo alezana zeZimbabwe eziningi. Unkosazana Maverudze uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obuthiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayoregista ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayoregista babuye and then bahambe futhi bayovota babuye. So this right, a diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhethwe eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni kuzafuze baphindele ekhaya xa befuna ukuvota ngomnyaka ozayo. Abaningi ke bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU-PF lizaqilibezela kube yilo elinqobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi nxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe yinto nje eyenzwayo, kodwa ukuvota akusizi lutho. As long ama-reforms angazange abe khona kuyafana, kufana nokuya kwakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnangagwa ungenile nje, kodwa ayikho into eyitshintshileyo. So ukuvota or nokuvota into eyi-one.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke bathi baba lethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe ukuthi kungene abanye bebuse labo, hathi ukuqhubekela phambili ulibandla leZANU-PF elibusayo. Melistudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Benedict Nhlapho. UNhlapho ubesiphake udaba lohlelo lokubhalisela ukuvota oselugqitshwe lamhlanje eZimbabwe. AbeseSouth Africa lapho bebesithi bona badaniswa ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokubhalisa okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezizalwane zeZimbabwe. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Zokulomnyaka amalecatshaka we-ISIS esehlulwa libutho leSyria elincediswa ngavela kwamanye amazwe. Amalecatsha la aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu elizweni leli akade eyibambile. Okwamanje sokumele ukuthi indawo esibanjwe libutho leSyria iqalise ukuhlalisa abantu ababebalekele impi yomvukela. Amalecatsha la athi ebaleka athiya ehlanyele omaqhuphula endaweni eningi ukwenzela ukuthi avimbe abantu abafuna ukuphenduka emzini yabo. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukuthi kuthuthukiswe indawo esezibanjwe libutho leSyria. Uhulumende wakweleMelika uyazama ngamandla wonke ukuthi abantu bahlaliseke elizweni leli endaweni ezazibanjwe yi-ISIS, loba nje omaqhuphula belakho ukubulala abanye babo. Okwamanje eleMelika ligebha omaqhuphula kwezinye indawo njalo lifundisa abantu okungabehlela nxa bengangena lapho okuhlanyelwe khona omaqhuphula. Sokugejwe omaqhuphula endaweni ezijiyeneyo edolobheni leRaqqa, ikakhulu ezibhedlela, emzini yabantu, ezikolo, endaweni lapho okhiwa khona amanzi lezinye ezifanayo. Sokufundiswe abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 eRaqqa ngengozi ezidalwa ngomaqhuphula. Uhlangothi lukahulumende weMelika olweState Department solunike ilizwe leli izigidi ezedlula ijumi lamadola $104 million yokugebha umaqhuphula. Sokugejwe umaqhuphula abafika isilinganiso samatani ezingaba ngamajumi amane lanhlanu 45 tons. Lokhu kuqhubekela phambili ngesikhathi eleMelika selinike ilizwe le-Iraq eleJordan lele-Lebanon imali yokuthuthukisa amabutho.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni oyenziwe kobulawayo lamhlanje ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kwenhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku i-citizen journalism ukuze indaba zabesifazane zidume njalo lenani labesifazane eliphatheka ekukhulumeni ezindabeni likhuphuke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano wentatheli izindaba zesifazana oweFemale Journalist Roundtable owenzelwe eNasty American Space ngaphansi kwendikimba ethi Women in Citizen Journalism, How to Raise Interest Among Women for Citizen Reporting, ubukhokhelwa intatheli izindaba yesifazana edabuka eMelika uJulia Thomas. Inhlanganiso yeWomen's Media Development imanyene leFemale Journalist Network baqoqela umhlangano ngenjongo yokuthola amasu kuNkosazana Thomas ukuthi uhlelo lokusebenza kwabesifazana abangasontatheli izindaba bangalisungula baluqhube kanjani ukuze imibiko ekhuluma ngabesifazana ithole indawo ekwethulweni kwezindaba. Umqondisi weWomen's Media Development, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bahlangane babonisane ukuthi indaba zabomama zingaphakama kanjani, ebonga uNkosazana Thomas ngabakufundiswe khona.
Sibone kuqakathekile njengabe Women's Media for Development Foundation yeproject yethu le yeFemale Journalist Network ukuthi sibuthanise omama abasebenza kuntatheli izindaba ukuba babonise ukuthi kanti bangakhuthuza njani abanye omama ukuba basebenze as citizen journalist, ngoba sikhangele ukuthi indaba zabomama eziningi kaziphume emphakathini, kwenzakala into eziningi esingazibaliyo emaphephandabeni. Ngakho-ke omama singabakhuthaza njani ukuthi noma bengakufundelanga ukuntatheli izindaba babe yibo nje abazicuphela izindaba besebenza njengama-citizen journalist. Siyabonga ukuthi umama uJulia Thomas uwenelisile ukuthi azosibonisa ukuthi okwenzakala kwamanye amazwe ukuhamba njani, nathi singacupha njani izindaba le ndlela abasebenza ngayo sikusebenzise ngapha kwele Zimbabwe.
UNkosazana Julia Thomas ufundise intatheli izindaba ngendlela asefunde ngayo ngokusebenza labomama ekwethuleni imibiko ikakhulu esemsebenzini ayiqhube eseNepal lakwamanye amazwe, ethi abesifazana benza imisebenzi eminingi emihle kodwa ayitholi mathuba okusakazwa kumbe ukulotshwa, ngakho i-citizen journalism ingayiphakamisa.
Yeah, I was really interested and passionate about leading this discussion.
Ngibona ukuthokoza ukuqhuba lolu hlelo lapha lana namuhla, ngoba kukhona engikufunde eNepal engakubonanga kunanzelela ukuthi emsebenzini yami labomama indaba zabo aziphumi emaphethweni, aziphumi emisakazweni, aziphumi nakumabona kude. Lokho kuqakathekile ukuthi bangene ku-citizen journalism bazikhulumele indaba zabo ziphume emaphepheni, ziphume emisakazweni, ziphume nakumabona kude.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Buhle Mahlangu uthe uhlelo lwe-citizen journalism luqakathekile ngoba luzafikisa indaba zingaguqukanga, ngoba abesifazana bayabe bezilobela njalo bezisakazela besebenzisa indlela zakulezi insuku zobulembu.
Mina ngibona kuqakathekile ukuthi thina omama sibe ngama-citizen journalists, ngoba thina lapha esivela khona ezigabeni zethu sihlangana lokuthiyeneni. So thina yithi omama esingakhuluma izitori zona lezi ezabe zivele ezigabeni zona lezo, ngoba ezikhathini eziningi ungathola ukuthi thina abavela ngaphandle besithi bezothatha indaba besuka bethaphe indaba ezingayisizo. So nxa kuyithi abanikazi bendawo, kuyithi ama-journalist angikhona, thina siyakwanisa ukuthi sixazulule indaba njengokuba sichaye, njengokuba hayikhona ukuthi omunye umuntu esuke ethathe indaba eyisa ngale ifike ngale isiphendule.
Intatheli izindaba esebenzela koBulawayo uMelisa Mhlophe uthi ukukhulumisana abakwenze lamuhla loJulia kumvule amehlo, njalo udubo olukhona eZimbabwe yikuthi omama bakhanyelelwa phansi kodwa labo kumele baphatheke ekwethulweni kwemibiko.
I-discussion yanamuhla i-discussion eqakathekile leyo yimi njengo-journalist, female journalist esaqalayo, in that singabe sengikwazi ukuthi ema-newsrooms like mainstream kule ama-problems esingahlangana lawo as ama-female journalist. And then in the discussion khona lapho ube ngathi sort of ama-solutions engingakube kanjani aphumileyo, okuthi if sihlangana lakho awumelanga sithule whatever isosayathi engakutsho.
EZimbabwe inani labesifazana abazintatheli izindaba liphezulu, kodwa kuba nzima ukuba bathole amathuba okusebenza ngoba bayancindezelwa, njalo abanezikhundla eziphezulu bambalwa, okubangela ukuba lenani lalabo abapha imibiko liphansi, osekudale ukuba baphumelesu lokuthi baphatheke ku-citizen journalism. Okunye okuludubo yikuthi ezweni imithetho elawula umsebenzi wentatheli izindaba ivele izithwalisa nzima zonke lezesilisa, kuhle ngokuphethwe kabili kwezabesifazana, njalo imisakazo yeradio la umabonakude kanye lamaphephandaba ambalwa uma kuqathaniswa lamanye amazwe, kuthi ezabelweni zona vele kazila maphephandaba kumbe imisakazo yezabelo abathi ngama-community radio station kumbe amaphephandaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama. Lamhlanje ke uhlelo oluhlaziya ukuphathelane labesifazane, asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona bathini ngengxabangxoza eyenzakala ku-MTCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla le-MDCT, umanyano we-MDC Alliance lawo usuhlaselwe ludubo lokukhankasela ukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Izolo isikhulumeli sikamongameli Tswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka wethule umbiko othi uTswangirai usekhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngusabambe isikhundla sakhe. Kodwa lisiyachona bese kuphume omunye njalo ombiko olempawu zehofisi kamongameli othi umnumzana Elias Mudzuri elokhu ebambele uTswangirai ukukhokhela leli bandla. Kwathi ke lamhlanje ekuseni uTamborinyoka ube lomhlangano lentatheli izindaba isazisa ukuba umbiko wethulwe izolo ulempawu lesignature kaTswangirai ngowamanga. Osekuthiye abakumanyano we-MDC Alliance sebechaya namakhanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla le-National People's Party umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-NPP umnumzana elikumanyano we-MDC Alliance ibandla le-NPP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina sibonisa ukuthi ku-MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama-rallies wonke abalempumela yense, abantu bababaningi, ubukhokheli bobakhona, akulanto embi esingathi yenzakala. Sibona abantu besethuswa yilokho kwenzakala kubandla le-MDCT, ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke into enkulu, into engaphambanisa umanyano we-MDC Alliance. Okukhulu yikuthi umongameli we-MDC uTswangirai uyagula usesibhedlela, ikusekuthethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abe mbambele ku-alliance njalo abe mbambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusiba le ngoquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-PDP uChamisa ngumuntu obetholakala isiba khona kunhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu uthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
Undlovu ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT athi i-MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende umubi wasengwezanuphile. So nxa ibandla le-MDC elilikhulu ade liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker, nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So, ngizaqala ku-MDCT, MDCT yezivala. I-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo elingumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo ziseqa isibaya, omunye xa kusiba nezinkunzi eziphumayo khona kumele kube le nkunzi eyi-1 kusiba lelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MDC iphakathi kwe-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sa-personalize inhlanganiso. Kuba nzima ke nxa inhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana usesileka, mhlana usugula, mhlana usesileka ukuthi uyikhokhele kube le munye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube nalokho esithiwa khona le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumbe ama-terms amangaka bengingasakwanisi ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube lo kube into ekhulunywayo engafiswa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisi ukuthi ilandele amathole, hayi isibulala isiphunzisa amathole, asifakeni ithole.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni, ke afika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni, eqinisweni kanye kabubone ububi ngoba izenzo zakhe nezenzo zenkonzo kuyalo ahambelani. Ngitho phela sikhuluma ngobaba usengezo, yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena okasipweri, umanyano osungena o-Patrick Zwawo, umanyano osungena i-G40 kabhali yezanu-PF ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume usephumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhle angekabufone ku-MDC Alliance. Xa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MDCT bababekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside, i-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisonakala kubandla le-MDCT ebukhokhelini hatshi kubasekele. Ngithemba sibonile-ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irali ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma libhalwe ukuthi MDC, ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami. Ngicalise i-activities yami ngi-MDCT. Lokho akutshintshi. Kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabango ngenxa yokuthi sengingakhuluma nabantu bakwesibanda. Ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda i-identity yami.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Thabango, ilunga lebandla le-National People's Party, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-MDC Alliance ele-National People's Party, umnumzana Edwin Ndlovu. Isikhathi sisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze khona izipho ezehlukeneyo. uMongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana kwamalanga amabili kuqala ngolwesibili oluzayo. Iintatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni wenzelwe kobulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa ukuthapha indaba zakulezi nsuku. I-citizen journalism sulugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.